manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera mbudzi 3/2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira kuvharwa kwezvikoro zveboarding zvisina chikafu chakakwana. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kudawo kuti zvipiwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS.
Ndinozofara kuti kana tiri vanhu vechidzimai tichiwanawo mukana yakadai yekuti uwanike uchimiririro nyika yako panenge paine vanhu vakawanda kudai zvisinei nekutarisa kuti jenda yako yakamira sei. Ndinonzwa kufara nokuti ndinoona kuti nyika yedu inotipawo mikana panenge paine zvakadaro zvinenge zvabuda.
Ngatisanganei muchirongwa chinotarisa zvinhu zvakanangana nevanhukadzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvikoro zvine vana vanodzidza vachigarapo kana kuti boarding schools muZimbabwe zvinonzi hazvichina chikafu chekuti vana vechikoro vadye. Rimwe ramasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti riri kukurudzira hurumende kuti imbovhara zvikoro yosiya vana vari kunyora bvunzo kuti vapedze bvunzo dzavo. Mutungamiriri wePTUZ vatakavafira Joe vanoti sangano ravo riri kukurudzira kuti nyaya iyi igadziriswe nechimbi chimbi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Tabata vaJoe kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Zvina kumira zvakanaka muzvikoro, zvikuru sei mumaboarding school. Vana vezvikoro hatichakwani kutenga chikafu nokuti zvinhu zvakazodzokonoka zvodhura, mari ichishayawo simba. Saka maboarding schools akawanda, vana vari kunungwa svike nomuromo, vari kurara nenzara, vachiswera nenzara. Saka zvinhu zvashungurudza vana vakawanda vavo vanonyora mazamanishini.
Saka moita sei nevana?
Pane matanho atorwa kuona kuti maboarding schools angadini. Matanho ariko mairi. Chekutanga ndechekuti vazhinji vari kuti vabereki dai vakwanisa vaita inonzi supplemental budget vawedzere dzimwe mari dzekubhadhara. Asiwo vabereki vacho havana kuwanaiwana mariyo nokuti hurumende haina kuwedzerawo. Tamakambani hapana wakawedzera mari dzinotambirwa navabereki avo vanotoyaurawo nhamowo nokutiwo mari dzavo hadzichatengi. Imwe ishu yasajestwa ndeyekuti zvinofanane kuti zvikoro zvikurumidza hazvo kuvhara. Zvavhara kosana nevana vari kunyora chete veolevhu neeilevhu. Asi zvekare izvo zvinopa kuti even ivo vanenge vasara mari yacho inobhesi yekuti vazopedza kotero vachinyora nokuti mari hamusina muzvikoro. Maboarding school asiyauka vabereki havana mari. Saka zviri kukurudzira kuti ione kuti zvingaita sei kuti vana vapedze kotero iyi.
Hurumende iri kuzviona here izvi kuti vana vari kushaya zvekudya pamaboarding?
Hurumende yatide kuti haina hanya. Kunyange ikaona haina hanya, haina tsitsi nevana vechikoro, inotoona sekuti zvematongerwo enyika ndo zviri nani. Vanenge vachiti zvinhu vanoda kupa impression yekuti zvinhu zviri kuimprova muZimbabwe. Asi vakuru vezvikoro vanyora kuministry yeeducation vachivaudza kuti wari kufesa nedambudziko rokufidha vana vari mabhuku.
Vakuru vezvikoro vakanyora tsamba iyi, pane mhinduro yavati vawana here kubva kuhurumende?
Hapana mhinduro yawanikwa kubva kuhurumende. Vanongoudzwa vebhali nomuromo kuti dai madana vabereki vakona kuti vaita mudeme mudeme, asi vabereki vachina mari yacho vanoinonga kupi? Weekend ino nenext wiki vabereki vakawanda vadamwa kuzvikoro kuti vazotaurirana navakuru vezvikoro kuti chii chingaita kuti vana vapedze kotoro, asi ndinoona zvakaomera vabereki, zvakaomera vezvikoro.
Ko vabereki vangaiti chinyi panyaya iyi?
Vabereki hapana zvavangaita, nokuti munhu wese ari kutozvambawo. Vabereki vatosa kumusana nepadumbwa. Vabereki vanodawo kuti hurumende vatoo mari inokosha. Hurumende ndiyo ine social contract navanhu, ndiyo inofanira kuona kuti yawana solution yokuti mari ikawanikwa sei, chikafu chingawanikwa sei muzvikoro. Dai zvaitobvirawo kana kutopawo mabhodhini sikuru chikafu zvingava nani, zvakune madonors anouyawo nechikafu mama.
Avo vanga vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou vachitaura vari parunare vari kumasvingo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kudawo kuti zvipiwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Muongororo yakaitwa neStudio 7 muguta eFrancistown neGaborone, ayo anogara vanhu vakawanda vekuZimbabwe, inoratidza kuti vanhu vakawanda vari kukumbira rubatsiro kuvakuru vemadhorobha aya. Meya weguta reGaborone vakachisotutwe vanoti ichokwadi kuti zvizvabva zveZimbabwe nezvimwe zvinobva kune dzimwe nyika zviri kuda rubatsiro urwu. Izvi zvinotsigirwa nameya weFrancistown amai Sylvia Muzila, avo vanoti vanhu vakawanda vekune dzimwe nyika kusanganisira Zimbabwe vari kuuya kwavari vachikumbira kuti vapiwe mishonga iyi pachena. Mumwe anorarama nekuita mabasa emaoko muGaborone vaMoses Chamunorwa vanoti vanhu vakawanda vari kuuya kuBotswana vaine shuwiro yekuwana mishonga sezvo muZimbabwe muri kuitwa huori pakupa vanhu mishonga iyi.
Zvimwe akapenga zvopuwa vanhu izvozvo yazvotengesewa, vanoti netse ipapo nodotenga, saka vasina mari vanodofa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reNational AIDS Council of Zimbabwe panyaya yehuori hunonzi huri kuitika pakupiwa kuvanhu mishonga yemaARVs. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Celestine Mupandawana vanoti Botswana inobata zvakanaka chose zvizvarwa zvayo zvinoda mishonga yemaARVs. Muzvare Mupandawana vanoti izvi ndizvo zviri kupa kuti vekunze vauye kuBotswana kuitira kuti vawane mishonga iyi.
Government yeZimbabwe ingade ingashuvire kuitira vanhu vanorwara neHIV zvakanaka sezvinoitirwa vanhu vekuBotswana, kuti vanovhizitirwa, vanopiwa chikafu, vanopiwa mishonga mahara. But chinogona kunetsa ndechekuti ikonomi yeZimbabwe neikonomi yeBotswana zvinhu zviviri zvakasiyana, of which ikoko vanototrayawo kuti chero uchirwara neHIV uri kumba, vanogona kuprovida vanhu vaunogara navo mumba, kusiri kuti vanhu vabhadhira kuti vaita sekuva provider nezvinana magloves zvichichi kuti vakwanise kuchengeta murwere zvakanaka.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chisina kuda kudongwa nezita nokuda kwekuti chinorarama neHIV and AIDS chinoti dambudziko remari ndiro rinoita kuti vamwe vasakwanise kuenda kumusha kunopiwa mishonga iyi, sezvo vanenge vakauya kuBotswana vari pamaARVs kare.
Muno maforeina ari muno mukamu vakashinzwa vacho vakazotsvaga mari, saka zvakazotsvaga mari zvinhu zvinovatorera nguva kuti iwe awanze kuwana mari yekuenda kuZimbabwe kunotora zvemaRV kuti process yacho yakakura. Saka anenge akuona zvinhu zviri izi kwaari ndizvokuti akaendawo kuvakuru vemunhu akavapuwa problems avo vaigona kuvabatsirawo, since iye pamwe anenge akabva achitomwa. Saka muno munguti azokwanisa futi awanewo futi kuti mari yekudzokera, iye akaiwa kuzotsvaga kuzorarama situation yekumusha kuti aramira musha.
Mungwe mugari muzvare Venezia musavengana vanoti zvimwe zvizvarwa zvenyika yechipikirwa zvavanetsika isina kunaka yokungoda kukumbira zvese zvese pane kuti vanobatsirwe kumusha.
Chiti ngavaende kumusha kana varipo. Ngavaende kumusha kana tichivaona muno tototaurirana kuti aiwa zvavarwara kudaenda kumusha unorapwa kumusha. Tinoona rubatsiro kumusha muno hapana rubatsiro ratopwa asikufanira kwokudi kwekutenga.
Nyanzvi munyadzi zveutano vaWinston Muzangwa vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu kuZimbabwe ndiko kuri kukonzera kuti vamwe vaore mwoyo mukunotsvaga rubatsiro kumusha. Bazi reNational AIDS Coordinating Agency rinoti pane vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana mashanu vanobva kunze kweBotswana vari kupa mishonga yemaARVs, zvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana vari vanhu vekuZimbabwe. Bazi iri rinoti zvizvarwa zveBotswana zvinosvika mazana matatu nemakumi mashanu ezviuru zviri kupiwa mishonga yemaARVs pachena. Pasi pemitemo yenyika iyi Botswana inopa chete mishonga iyi kuzvizvarwa zvayo. Vanhu vekunze vakaroorwa kana kuroora chizvarwa cheBotswana pamwe neavo vari mumajeri. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Mwedzi uno wambudzi 2018 nevenyuro yenyu ichinge ichikokera hurukuru pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Hurukuro idzi idzo dzinokukokai kuti mupinde dzichaitirwa munzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe. Takabatana neve Media Center. Sanganai neni Pracedes Jeremiah munzvimbo dzatichakuzivisai panhepfenyuro ino paFacebook pamwe chete nepaWhatsApp.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNew York anoti vasikana vaviri vokuSaudi Arabia avo vane mitumbu yakawanikwa kumahombekombe kwerwizi runonzi Hudson vanogona kunge vakazviuraya. Mudhikutivha mukuru muguta iri vaDemochei vati Tala Farea uyo ane makore 16 nemukoma wake Rotana Farea uyo ane makore 23 vanogona kunge vakasarudza kuzviuraya pane kuti vadzokere kumunyika kwavo kuSaudi Arabia. Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nezvavanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taisa rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Lucy Chivasa vanoshanda ivo nesangano reLegal Resources Foundation asi vari muAmerica parizvino pachirongwa cheHubert Humphrey Fellowship apo vari kudzidza ivo zvinoitika imo muno muAmerica vari kuMinnesota. Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Ngatitsananguriro kuti kuitei imo muno muWashington.
Muno muAmerica ndakauya kuzodzidzira nezvemutemo ndichionawo maitira vanoita zvinhu kunoku pamwe chete nekuenda kuchikoro. But muWashington DC tanga tine musangano wevanhu vese vakauya kuzoita program iyoyi inonzi Hubert Humphrey. Siri about 150 vanhu vakabva kunyika dzakasiyana-siyana pasi rese. Saka ndiyo tanga tichita inonzi Global Leaders Forum.
Mise mudzimai munonzwa sei kunge makamirirawo mamwe madzimai ari kuita basa irori ramunoita kuZimbabwe?
Ini ndinonzwa kufara kuti kana tiri vanhu vechidzimai tichiwanawo mukana yakadai yekuti uwanike uchimiririro nyika yako panenge paine vanhu vakawanda kudai zvisinei nekutarisa kuti jenda yako yakamira sei. Ndinonzwa kufara nokuti ndinoona kuti nyika yedu inotipawo mikana panenge paine zvakadaro zvinenge zvabuda.
Muri iko kuno zvizva muri kutarisira kudzidza semudzimai anova agweta munyika zvekuti mugoso nopakurirawo vari kumusha kana muchinge madzokera uye zvichirongwa chenyu chakareba sei?
Chirongwa chedu chakareba gore, saka zvazvinoreva kuti ndichange nichienda kuchikoro. Pandiri kuenda kuchikoro ndiri kudzidzawo nyaya dzema human rights kuUniversity of Minnesota. Asi ndiri ipapo futi zve hatingoende kuchikoro chete, tichaenda kubasa. Kanya iripo ndeyekuti ndinenge ndifanira kudzidza kuti maorganization ari kuno kuvanoshandawo sei zvandinozofanira kunoshandisa kana ndadzokera kuZimbabwe. Chandingati ndadzidza panguva inodiki yandangosvika kuno ndechekuti maorganization ekuno anoshanda sei zvakasiyana nezvatinoita kana tiri kumba. Saka izvozvo ndozvandinenge ndifanira kuti ndozotora rumwe ruzivo rwachona ndoenda naro tonozvishandisawo kunyika yedu.
Muchiona mafambisirwo anoita kuno nechinguva chamagara muri muno, ndezvipi zvamungati muri kuuye mura zviri kuitwa imo muno muAmerica zvamungada kuona zvichiitwa kuZimbabwe, nyanya takanyanyotarisa madzimai?
Chandinoyemura panyaya dzemadzimai inyaya yekuwaniswa kwemukana, kuti kwese kwaunoenda kazhinji unongowanawo vanhu vechidzimai varipo, pangava panyaya yezvematongerwo enyika, because ike zvino pane maelections atakatarisana nawo muno muAmerica. Unoonawo macandidates echidzimai vakati wandei vanenge varipo vachimiririrawo mapato ava akasiyana. Izvozvo ndozvandinoona sokuti senyika yedu yeZimbabwe tofanira kuti titirerusewo mapolitical parties edu apewo mukana kumadzimai kuti vakwanisewo kusimuka vachivhoterwa.
Tichitaura nyaya iyoyi yesarudzo remuno muAmerica, zvii zvamadzidza? Takatarisa kuti tiri kuona kune maRepublicans avo vari kukokerwa navaDonald Trump, tozoonawo kumaDemocrats vari kuda kurwisa chaizvo kuti vawanikwewo vachiwana ruzhinji matingati muSenate mune muCongress. Tiri kuona vana Barack Obama vaimbova mutungamiri wenyika vari kumiramira, vana Oprah Winfrey vari kumiramira. Zvii zvingadzidzwawo nevanoita zvematongerwo enyika kumusha nezvamuri kuona kuno?
Ndingangoti chikuru chandadzidza ndechekuti kana vanhu vachikampena hapafani kuti pave neruvengo. Ruvengo runosvika pakuti vanhu vanorovana, zvinova zvatinoonawo zvichiitika kunyika yedu. Ndinonyatsoona vanhu vachikampena vachiita makwikwi avo vachipanana mukana even panyaya dzenefenyuro. Ndakatarisawo nyaya yefreedom of expression panyaya yemedia, ndinonyatsoona mapato ese achikavhiwawo. Plus ndakanyanyoyemura maitiro avanoita marali avo kana vari kunouka, hapana kana nyaya yemhirizhonga kana kuti kurwisana kwandinoona vachiita. Saka izvo ndingangoti pari zvino ndo zvandati ndayemurawo, sezvo ndichitori pakunzwisisa kuti sarudzo dzavo dzinofamba sei. But ndingangoti pakukokera kwavarikuita, ndadzidzawo kuti vanhu vanofanira kushambadza zvavanazvo, zvavari kuvimbisa vanhu nezvavakanakira kuburikidza nekutaura nevanhu pane kuti vanhu varohwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Lucy Chivasa vesangano reLegal Resources Foundation, asi varipa Hubert Humphrey Fellowship imo muno muAmerica. Kunge manga muinesu pana pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita enyu.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Tochienda kuchirongwa cheupenyu hwedu, Our Lives, icho chatinopiwa naJonga Kandemiri.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mashoko akaziviswa nemutungamiri wekereke yePhD Ministries vaWalter Magaya, ekuti vakanga vawana mushonga unorapa gomarara kana kuti cancer, uyewo HIV kana kuti shuramatongo. Asi pashure vakazokumbira ruregerero kuti vakanga vakasika kumedza kutsenga vachada. Pavakaburitsa mashoko iwayo, vakaturunura mashoko avo, vakapedzisira vasungwa vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wezvemishonga muZimbabwe. Muhurukuro yedu tabata mubati wehomwe musangano reChristian Alliance vaJona Gokova. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaGokova.
Tinotenda zvikuru
vaGokova. Nyaya yatinoda kukurukura ndiyo nyaya yemashoko akanga aziviswa naProfet Walter Magaya, vachizivisa kuti wawana mushonga unorapa gomarara kana kuti cancer neHIV inoyeshura matongo. Asi takazoona mushure vachidzora mashoko iwayo vachitaiwa ndakasika kumedza kutsenga ndichada. Tichitarisa nyaya iyoyi nemaonero enyu, munomirawo papi imi semuKristu?
tine dambudziko rakakura munyika rekuti iro takaregerera this new crop yeva paridzi vakaita sana magaya nevama wakadaro vachishanda vachiti vari kuparidza shoko ramwari but taona mapfumira avari kuita vachipa shumiro kuvanhu varombo zvino tishumbudza zvikuru kuti zvinomboita sei vhangeri rare kungoda kuita mari chete kauti vhangeri rofana kuva rekuparidza Jesu mupenyu Jesu anoponesa vanhu saka kuuya kwaana magaya nezvaitika izvi zviri kubvawo mukuti imo munyika medu chaimo zvino hazvina kumira zvakanaka kutarisa nyaya dzezveupfumi kutarisa nyaya dzematongerwo enyika zvinopedzisira zvaita kuti vanhu vashaye pekubata vangotongofunga kuti tikaenda kwamagaya upenyu hwedu hunoreruka haungomuka one day wongoti ndatova nemushonga uyai mutore mushonga mushonga yacho haisi yemahara futi ari kuda kutoita mari nazvo
asi pane mitemo here vagokova inobata vemakereke kana kuti vanenge vachida kutanga makereke kuti vange vachiteedzera yatingati ingadai yakatyorwa navamagaya pamuri kuti vanhu vari kuregererwa kwenguva yakareba
hapana mutemo uripo iko zvino izvi even inini pandiri panapa ndiri muhwisiri but ndikangofungawo kuti ndakuda kubuda muhwisiri ndotangisa chechi yangu ndotogona kutoswera ndaane chechi yangu ine vanhu vanonditeerawo mangwana chaiye saka isisi tiri kuti hatidi kuti government itange kutiko takuda kuti regulate mabasa emachechi machechi ngaamire atarise madambudziko ari kufeswa nevanhu vari kuda zvekunamata vane shungu dzekuda kunamata mwari voita pachirungu inonzi self regulatory mechanism iko zvoizvo hatina that mechanism
ko vari kuti dai vamagaya vapiwa mukana wekuti vange vachimboratidza kuti mushonga wavo unoshanda here kana kuti kwete vasati vatakatwa nevanhu pamwe nekumiswa pamberi pematare imi munotiwo
vamagaya vakatyora mutemo wekuti iwo vanongoti ndaane mushonga unorapa vanhu mushonga wacho usina kuauthoraiziwa kuhealth system kune maregulatory authorities vakaignore that vavangoti vanhu uya nitore mushonga Zimbabwe inofanira kuvava inyika isina zvekuti fembera fembera tinofanira kuteedza mutemo saka vamagaya vakazosungwa nenyaya yekuti havana kuteedza mutemo ende vakabvuma kuti yezve chokwadi handina kuteedza mutemo wezimbabwe
aiwa tinotenda zvikuru vagokova nekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu
tinotenda vajomba kandimiri nekundipa mukana wakadai thanks very much
manga makateerera kuna vajona gokova vanove mubati wehomwe kusangano rechristian alliance muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekaya nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vestudio 7 muchirongwa chatinopiwa nhasi naRay Choto westudio 7
yasvika nguva yekuti timboverenga zviri kutaurwa nevateereri vestudio 7 pafacebook pamusoro penyaya yatakaburitsa nezuro yekuti sangano rinobatsira nechikafu pasi rose reworld food program rakapiwa mari nehurumende yeamerica kuti ishandiswe mukutengera vanhu vemuzimbabwe chikafu munyori wedu wekutanga mukoma steve mizha vanotiwo tosvika riini tichichengetwa nhai guys kubva kuvabereki kusvika kuvana takangobatwa nevakweguri ivava ngavatimbotipawo chigaro ichocho timboona kuti zvinorambawo here ndimukoma steve avo vari kupawo pfungwa dzavo mukoma richard mwoyo vanotiwo tinotenda vanotipa nhau istudio 7 rikurewakai aiwa tinotenda mukoma richard mwoyo chikafu ngazvirambe zvakadaro hazvo uyezve mamuka sei vana vamwari munofara here kwamuri ikoko kumativi mana enyika tinoti muchengetwe namwari nguva dzose amen aiwa tinotenda mukoma richard mwoyo nemashoko enyu tinovimba vateereri vestudio 7 vari kumativi mana vanzwa zvamataura munyori anotevera ndibaba takunda isaac mugovera avo vanoti chikafu ngachiuye tichidye plus chouya mumaoko ezanupf saka machinja muchakaura nenzara gore rino. Aiwa baba takunda pfungwa dzakadai hadzina kunaka. Chikafu chinofanirwa kupiwa munhu wese anoshaya pasina kuisa zvematengerwo enyika mukati. Tete Juliet Mado Vengesai vanotiwo vanhu vakawanda kumaruwa vanofunga kuti chikafu ichi chiri kubva kuZANPF vachiti zvekuti chabva kuUnited Nations havambozvizive izvozvo. Kamusarudzo moti vabira. Idzi ipfungwa dzasisi Juliet Mado Vengesai vatumira mashoko aya paFacebook. Munyoro wekupedzisira ndi Samuel Sami Dzamatira vanotiwo kuita chikafu chekupiwa zvinhu zvakaoma vanhu wei. Ichokwadi vanhu vanenge vachifanirwa kuzvishandira nekuzvirimira vachiwana chikafu. Asi mukaona masangano akaita seUnited Nations kuburikidza neWorld Food Program akupindira munyika kupa chikafu, zvinoreva kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Basa redu ngeri kukuudza imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7. Kana pane zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu, kanawo zvakaitika muupenyu hwenyu, shandisai mukana uno pano paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri. Nokudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinoda kuti muzive kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzera ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo pano paStudio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira, tumirai tsambambozha dzenyu kana kuti email mururimi rweshona kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kutitumira matext message panhamba dzinoti 1202-465-0318. Tinodzokorora zvakare nhamba idzi 1202-465-0318. Munokwanisawo kutishanyira paFacebook page yedu inoti VOA Shona. Tinokukurudzirai kuti mutifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Aiwa tinotenda Rejoto nekutiudza zviri kutorwa nevanhu paFacebook yedu yeVOA Shona. Tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu. Chicken Inn 1, Black Rhinos 1, Yada 0, Blawayo City 0, ZPC Kariba 2, Chapungu 0, Nashrit 0, Herentials 2. Mangwana mitambo yenhabvu yakamira zvakadari. Islanders ichatamba neHarare City kuBaba Fields Stadium. Mutare City Rovers vs Capes United kuVengele Stadium. Shabani Mine vs FC Platinum kuMaglas Stadium. Dynamos vs Triangle kuRufaro Stadium. Uye Ngezi Platinum Stars vs Blaue Chiefs kuBaobab Stadium.
Oh na 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 na. Another pole cruise on the beach, right?
Yeah, yeah. My love, yeah.
She shines in the nighttime like a moonlight. I can't let that girl off my tie. She's so magical, mama. Black and fine, so sweet and kind. Glory divine, so African. My baby, so African. Baby, I'm going for a cabatana.
Saragade.
My now, not going to be no da kurura. Oh my love, you made it. Kero ranga my destiny. Baby, you and I are meant to be. No taka my kereni. Oh my love, you made it. Kero ranga my destiny. Baby, you and I are meant to be.
Can I watch in the dandy? Didn't give a finger to get to be there.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira kuvhara kwezvikoro zveboarding zvisina chikafu chakakwana. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kudawo kuti zvipiwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, ndinoti morara zvakanaka.
Sokuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani zulukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona. Olamukela emsakazweni weStudio 7 wamgqibelo omhlaka 3 lwezi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC Mnumzana Nelson Chamisa obesedolobheni leBridge lamhlanje ebonga abasekeli bebandla lakhe amamvotelayo.
Besisazama ukuthi siyikhangele indaba yakhona yona le, ngoba okusidalisayo ukuthi imetha le isecourt njengoba sikhuluma kanje.
Amapholisa aya emzini kaMnumzana Terence Mkhwananzi obotshelwa ukuqamba umongameli Emmerson Mnangagwa njengowaphatheka ekubulaleni abazali bakhe eNkayi, besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakhe babulawa yigugurahundi na. Silengxoxo lontombazana osakhulayo owancintisa kukhetho unkosazana Bimbayi Muswaburi ngelakusasa lakhe. Uzangena na kubandla leMDC? Thiyani indlebe. Kwezemidlalo, iqembu leDynamos liyasinda ekugunyulweni kusigaba seCastle Laka Premier Soccer League kulandela impumela yemidlalo yalamhlanje. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa lamhlanje obesedolobheni leBridge lapho okubikwa bekugcwele abantu kade ezobabonga ngokumvotela kukhetho olusanda kwedlula. UChamisa wanqotshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa yena uthi waqilibezelwa. Wazisa ngemva kokhetho ukuthi uzabhodabhoda ngelizwe ebonga abasekeli abamvotelayo ngamavoti adlula izigidi ezimbili, i-2.3 million. Kusasa uzakuba eseGwanda.
Direct from Washington, the voice of America.
Idale lePhalamende lizasebenzela kobulawayo kumalanga amahlanu alandelayo. Namhla idale leli belilomhlangano omkhulu ohlaziya inhlelo zaleli dale ezenziwayo lezenziwa kuminyaka emihlanu elandelayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomela iBinga North edale lePhalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda ongowebandla leMDC laye obesemhlanganweni lo.
Lomhlangano yimhlangano wokubumba i-institutional strategic plan eka 2019 kuze kuyeshika u-2023. I-strategic plan ke yindlela eyokuthi iparliamente ifuna ukuthi izihlole ukuthi khona kusukusela kathesi kuze kuyoshika u-2023 kungabe kuyiziphi izinto okufuze ukuthi iparliamente izenze.
Ngokwakuqala na ukuthi kwenziwe umhlangano onje.
I-strategic plan le ayisiyo yakuqala, ngoba kathesi sikhuluma kanje siqalisa eka 2019 to 2023 bese senza i-review sihlola ukuthi eka 2014 to 2018 siyaneliseka kanganani, kungaphi lapho esehluleke khona, kungaphi lapho esikwanise khona, okusehlulekisileyo yikuyini kathesi ke kuyini esikufundile ukwehlileka kwethu lokho esikwenzile ku 2014 kusiyafika ku 2018 so ke yikho okade kusenziwa ayisiwo malunga edale leParliament wonke abuyileyo
umhlangano onje oyakwenziwe uyakwenzelwe kobulawayo yini kumbe ngokwakuqala ukuthi wenzelwe kobulawayo
angilaqiniso ukuthi iminyaka edlulileyo ibisenzelwa ngapi imhlangano enje kodwa nje engakunazelayo ngalothi speaker esilaye ngospeaker ojayele ukuthi isikhathi esiningi ethi imisebenzi lemihlangano yeParliament echiyachiyeneyo yenzelwe endaweni ezichiyachiyeneyo ngikhuluma njalo nje lomhlangano we-strategic planning ekade silawo ukuqalise namhlanje kodwa iParliament ephose izabisebenzela kobulawayo ukuze kuyefika umhlaka 11 November.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda omela ibhinga North edalele eParliamente engowebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Amapholisa izolo abikwa eye emzini kamnumzana Terence Mkhwananzi owebandla leMthwakazi Republic Party obotshelwa ukugqamba umongameli Emmerson Mnangagwa njengomunye owaphatheka ekubulaleni abazali bakhe eNkayi. Besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakamkhwananzi babulawa igugurawundi na. Sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Besisazama ukuthi siyikhangele indaba yakhona yona le ngoba kusidanisayo ukuthi imeta le isecourt njengoba sikhuluma kanje. Okusimangalisayo ukuthi kathi okubenza basuke bekhona lekhaya kuyini bona bekwazi ukuthi umkhwanazi umnikazi wendaba ukobulawayo njalo ukuya kwabekhaya kuzatshintsha yini ukuthi khona kuthiwe hayi ukubulawa kwabantu bakithi okwenzakalayo kakhulu kusenziwa ngena lowo phethe ilizwe leZimbabwe uMnangagwa kuzatshintsha yini. So ngokunjalo besisayikhangela indaba yakhona sisayicwayisisa sisafuna ukuthi sixoxe futhi lamaloya ukuthi sibone ukuthi sincedisa kanjani ngoba singakujawuleliyo ukuthi abantu bakithi especially emakhaya balokwesaba kakhulu nxa bebona bona abantu abakhuluma isishona bevela ku-state. So ke asifuni ukuthi abantu bakithi beqhubeke besethuselwa beseselwa ngabantu futhi esikwaziyo ukuthi badala uhlupho lonke olukhona emathebeleleni.
Ungakhumbuza kancane nje abalaleli ukuthi kwahamba njani ukuthi umkhwananzi aze azithole ekusimo soneso.
Awu siyabonga kakhulu. Abantu bazakhumbula ukuthi kule commission day ekhokhelwa nguMokhande former president of South Africa independent international commission eyaphoyintwa ngu-Emmerson Mnangagwa ukuthi ikhangele udaba lokubulawa kwabantu baseHarare abangu-6 ababulawa mhlaka 1 August ngemva kokhetho. Kwasekukhanya ukuthi i-commission day kumele ihambe emadolobheni anjengakobulawayo ukuze izwe ama-views abantu. Kodwa ke thina savele sasola ukuthi kathi i-commission day idingani kobulawayo ngoba phela la bantu bafele eHarare njalo labantu ababuleleyo lomhlaba wababona through ama-television ukuthi ngamasosha ayedubula abantu laba bangama-civilians. Esathi sikukhangele sabona ukuthi akula sidingo sokuthi i-commission day izwe kobulawayo ngoba umonakalo lo wenzakalele eHarare. Seke nxa sise-Rainbow Ten kobulawayo abantu bakithi bakhanya bekhathazeka bethi bona hayi abangeke bakhulume ngento ezenzakale eHarare bona bazokhuluma ngalokho okubahluphayo ikakhulu indaba yombhuqazo indaba yegugurawundi. Yikho ke amajaha la omkhwanazi labanye abantu abasukumayo batshela uMokhande ukuthi hayi i-commission yakho lapha kobulawayo ezonke zingekikhulume ngegugurawundi kasuze siyilalele. Basebanika ke amathuba okuthi bakhulume kuyasidanisa ukuthi kathi wayi kwadojwa umkhwanazi singasabali ukuthi kwadodwa labanye abantu bethu abathathu. Umkhwanazi ngoba kayishiye yedwa wakhuluma ngendaba yombhuqazo. Ngiyakhumbula kulomunye ubaba owayele minyaka engu-70 owakhuluma strongly la ngendaba yombhuqazo ehamba lodadewabo onguye futhi wabulawelwa umntwana igugurawundi umjaha owayele 21 years by that time. Bathestifya ke lubaba lodadewabo ongunina kalo jaha labo bapha ngathi mna ubufakazi obuzisa ubuhlungu ngokuthi kwahamba njani. Kwasidanisayo ukuthi kathi phakathi kwabantu bonke la abanikubufakazi wayi basukela umkhwanazi loba nje besithi bambophela ukuthi wakhomba ngomunwe umtikitha kaMnangagwa esithi ukuthi nguye owabulala abazali bakhe.
Aloke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz. Untombazana osakhulayo uvimba ishe Muswaburi ngomunye wabasakhulayo abangena kukhetho olusanda kwedlula encintisa ukumela isigaba seBulawayo South edale lephalamende ezimele. Kodwa wanqotshwa ngumnumzana Raj Modi owebandla leZanu PF. UMswaburi uthi isifundo esimqoka asitholayo ngesokuthi uZulu kakafiki kusibanga sokuvotela umuntu omiyedwa. Kambe engaba icabanga na ukungena kubandla le-MDC kumbe eleZanu PF? Sibe lengxoxo layo.
Umbuzo onzima ukuphendula wona lo ngoba kulama opinion amaningi ngendaba yalaleyo khetho, kodwa mina ngizasikhulumela kweyami kwesami isigaba ngoba i-experience yami le-experience yabanye ingabe ihlukile kancane. Kodwa ngingalitshela ukuthi i-view yethu mina ngahamba ngiliqembu ezimele lodwa as an independent candidate, and I learned ukuthi African politics, right, kumbe LA yethu i-politics lapha eZimbabwe ayikabi ready ukwemukela i-politics ngendlela eyiyo. Kuvotelwa amabhaji, akukaqalisi ukuvotela umuntu lezinto akwanisa ukuzenza lokuthi angamela njani abantu.
Nxa usulesifundo sona leso, manje ubona njani elakusasa? Kuyini osuza kwenza njengoba usibonile umumo wakhona ukuthi unjani kwezepolitics?
Ngingakwanisa ukuxwayisa abanye ukuthi kuhluka ukujoyina amatente amakhulu, ngoba size khona siyakwanisa ukumela abantu kuhle nokutshintsha izinto esifuna ukuzitshintsha. Ngoba xa ungahamba ulama policies kodwa ungena badge, hayi kusasenzima kakhulu.
Okokuthi wena usukhangelela ukuthi likhona yini itente ofuna ukungena kulo?
Angeke ngikhulume khona lokho khathesi. Kuzaba nesikhathi esihle esi-right sokuthi sebe sikhethiwe ukuthi isikhathi engizatsho kumbe ngikhomente ngaleyo ndaba.
Ungasela ukuthi umumo okhona wona lo owakathesi elizweni ubona njani, ikakhulu sikhangelela ukubana ungomunye owawukhangelela ukuthi uzamela abantu asithi ngawakhethwa, ukubona njani? Kuyini kahle kahle kade uzawukhangelana lakho?
Aluba ngakhethwa, aluba lakho kweneliseka ukukhulumela izinto uphakathi, ngoba nxa siphandle lapha ngendlela izinto ezihamba ngayo, imithengo yezinto ezitolo iyakhuphuka, akula mafutha lawa, i-fuel ayikho, i-petrol ayikho, kulama-line amade, impilo nje isinzima. Isinzima okokuthi abantu lapha eZimbabwe sesize sidinwa ngengqondo, ngoba sifike emaphethelweni khathesi akula misebenzi kodwa imithengo ilokhu isiya phambili. Angithi ukuthi abakhethiweyo bayehluleka, abakhethiweyo labo engxenye izandla zabo zibotshiwe, ngoba kunzima ukutshintsha izinto nxa ummeli kumbe abameli bethu bengaqali bona ukubona ukuthi izinto lapho sokumele zithintwe ngale indlela ukwenzela ukuthi abakhethiweyo bakwanise ukumela abantu babo kuhle.
Alo ke ngonkosazana Vimbayishe Muswaburi oncintisa kukhetho ezimele ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo.
Akubizwazwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPrexedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhuthwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Hello, ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe sise Washington DC okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Juliet Ngiwane, umqondisi wenhlanganiso ye Women Development Association in Zimbabwe. Sihlaziya inhlelo eziqhutshwa yile inhlanganiso ezokuncedisa abesifazana ikakhulu emaphandleni. Siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga. Uyabona emaphandleni kunengi okuswelwa ngomama. Silokhu sibakhuthaza ngamalungelo abo. Ese sikwenza ke khathesi ukuthi nxa sisenza izinto zethu, sisenza izifundo zethu, omama labo baba labatsha sibahlanganise. Ngoba abatsha yibo abayisizwe sakusasa and yibo abazathatha phela omama bakusasa. Kumele intsha iwazwisise amalungelo.
Bayakwamukela njengoba sinanzelela ukuthi kulezi nsuku kuningi okuswelakalayo, imali, ukudla lokunye. Bengabuya bezofunda lokhu yini kumbe babe lokhu bezama ukuziselela?
Ababe bebuyile babe bekhangelela ukuthi lize kukhuluma ukuthi singalungisa njani. Izinto azikho ezitolo, ziyadura. Izinto ziyakhwela usuku zonke. Bakhulume njalo lokuthi katakula hulumende na ongabhoda lezitolo elungisisa ukwehlisa izimpahla. Bazenzela santando ukukhweza. Into nje abomama abasuka badane bakhale ngayo kulabo mama abakhethwayo ukuthi abamele omama emaphalamende abe proportional yami. Ngiyabona kumele siyiphathe kuhle, sizame ukuthi siyilungisise ngoba omama bayizwisisa bababona omama labanemakhaya. Omama labanababuyi uzathatha izinto phela uthi bayifaka ama-motion khona ephalamende. Asikwazi ukuthi bakhulumane. Abakuthoyo omama ukuthi asehlukaniseni uthi omama basuke emaphathini bamele omama basemaphathini. Kube labo mama aba-independent abamela nje umama njengomama bayefaka amamoshini ngezinhlupho zabomama emakhaya langamalungelo abomama. Kunjenjani sesisiyalima? Omama bekhaya banazinto zokulima bayakhala ukuthi ama-tractor wona la aphiwa abantu ama-1-1 ngakubuya i-tractor izencedisa omama bayekele ukutshaya ugajompa. Balinyelwe nje kube lula ukusebenza.
Ezinye ke ingxaki elibhekana lazo ngenhlelo lezo elalivele selizisungule.
Inhlelo lezo asithe ezembuzi omama bahlutha yikho khona ukuthi kumele aye kuproject aphinde ayedingela abantwana ayethena emalayinini. Sithi kubogwanda kubostezi kubostenmore abantu bayaquma kubodambashoko lapho omama bayaquma ngezinyawo bezetshona emalayinini khonapho egwanda babuye baswele babuye baqume ngenyawo ngoba ngaphinde ayisebenzisa imali yakhona. Transport ikhwelile, yonke into ikhwelile, baquma ngezinyawo. Kulobu zimo obumangalisayo kubomama.
Kodwa indawo abaquma kuyo khonaphana iyahambeka yini kumbe ngaba lengozi abangahlangana la?
Ayihambeki. Asithi njenganxa uquma usuka kubomatshetsheni kubodambashoko siyawenza abantu abahlukunyezwayo i-violence ama-rape siya ke sizwe abantu babulalana esitheketheni kubo vuva khona abanye bebesiya khona esitheketheni sakhona soneso sebe sesabuka esitheketheni kuyabulawana i-violence inengi omama basebuzimeni
kuyini eliyabe likwenza kunsukwane ezizayo
sikhangela zona i-16 days of activism okukhona kathesi ukuthi siyayenza ama-meetings labantu bema-church ama-church leaders labo mama abasezinkonzweni ngoba siyananzelela ukuthi ezinkonzweni lakho sekule abuse eningi siyayenza futhi i-conscientization kuhlangene omama obaba ama-traditional leaders labatsha ukuthi sizwe ukuthi kuyini okwenzakalayo ukuthi mhlaka 5 siza kuba nemarch sesindawonye ama-groups ona lawo abafundisi ababalisi abasebenza kuhulumende sisenza imarch sibe sesenza ama-debates ngamalungelo abomama sikhangelele i-gender based violence mhlaka 5 siyabe sisestezi mhlaka 7 siyabe sise 10 more kuyabe kuhlanganiwa at 4 or 3 nayikwanda nosivula
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Juliet Ngiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe, ephathisa abesifazane abahlala emaphandleni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo nguhlelo olufanayo. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Iqembu le-Dynamo salisinde ekugunyulweni kusigaba se-Premier Soccer League kulandela unqotshwa kweqembu le-Nikrut ngele-Herentals nge-2-0. I-Nikrut eyiyo esemsamo wengalane yemiklomelo ile miklomelo engu-33 okokuthi ingaze inqobe imidlalo yayo esisele izaba le miklomelo engu-39 kuthi iDynamos yona ile-40. Kuthi emdlalweni we-Chicken Inn ibe chiki lobhanqa 1-1 le-Dynamos. Komunye njalo umdlalo odlalwe lamhlanje iqembu leBulawayo City lele yada zibe yi-0-0. IZPC Kariba yona ingqobe iChapungu nge-2-0. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo khulekani bethule kumbe Cooksman. UCooksman usanda yethula ingoma ubanolila ayipheke kuhla. Ngiyayazi ke ingoma kaSolomon Sikhuza kodwa ke lapha uCooksman uyipheke kakutha esebenzisa umculo walezinsuku. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, nami ngiyabonga futhi ukuthi lami ngibe ingxenye yohlelo. Ngiyabonga futhi.
Ye, ungasitshela ngengoma yakho entsha le osanda yethula, sizwa abaningi bayithakazelela kakhulu. Ungasitshela ukuthi igama layo ithiwani njalo kuhamba njani ukuthi uze uyilole?
Yebo, ngiyabonga ithuba lona lokuthi ngingi-explain ingoma. Ingoma le ihlokozayo ngubanolile. Kufanele ukuthi kubudirini ngoba sakhumbula ukuthi i-original yakhona yayenziwa inkunzi enkulu umoya Solomon Sikhuza. So okwenze ngathi ngayi-remixa khona ngifuna nje ukuthi indlela yoku-appreciate ama-legends akithi ukuthi imisebenzi yawo ibilokhezele nje ihlale khona
linga binise ngansi nyamalala bona bangabantu abakhulukazi abakhonthisa njalo abayinfluencer abantu abaningi abaku industry so ukurenew ngomazifana layona leyo bantu lileka babikwenza khona kwenza ukuthi ibe ngani nje lokuyithatha kwesikhathi lesi kodwa ingalahli kakhulu ukuba lolila yona leyani yayiyibi ngoba ungayilaleli ngomana le ngendlela engiyenze ngayo ukuthi ile touch ye-house kitchens music ekhathini kodwa amagadari kule ndawo lapha abakhona i-style sona lesiyala really original style so i-experiment entsha nje kimi engiyenze ukuthi ngibe ngithathe isungura i-rumba ngiyihlanganise i-warehouse ngingathi kimi sound nje angabe ngingalazi ngokuthi
ukhangelele ukwenza ezinye njalo yini ezifana lawena le
ya kakhulu ngoba njengoba uke wakuthinta ukuthi kukhanya abantu abaningi bayithokozelela yona le ubanoli so khonokho kuyithokozela kwabo sekuhle kwanika ama-plans okuthi ngiyenze ingoma ezithile ezama-legends akithirapha abantu abanjengabo kudala umadayivana abantu abanjengabo ndukusmanat abantu abanjengabo kudala albertinat so ama-plans vele yiwona lawo okuthi sekuzavala ezinye futhi ezama-legends ezizatremis
kungani ungayenzanga laba lidlalade i-album
ngingathi nje okwenze ngayenzanga kwi-album okuyikho i-main reason why ngingakhiphanga kwi-album ukuthi ama-friend imali yakhona ukuthi ngenze i-full dlalade eliyabe liphekekile imali yakhona yesuke yasengalyangikhama ngoba ntiyabona ukuthi isikhathi esiningi nxa uzenzela yonke into oyenza iphuma kwesakho isikhwama kungela umuntu ongabe ukuncedisayo ezinye izinto ziyasuka zikhama ngoba ntiyabona njengakathi sisakhangele futhi ukuthi senze i-video engomana leso ngiyimali futhi nalana efunakala so ikho nje awuthi ngikhiphe isikhindle ngoba isikhindle sisilula ukuyiphusha ukwethi i-album
hayi sikufisela inhlanhla isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngithanda ukuvalelisa abalaleli bonke abomsakazo njalo ngibakhuthaza ukuthi abamdingo banolita bamthole bamkholise
hayi ngiyathemba abazamkholisa njengoba ikhisimusi isifika kanje bazagida
ye hayi siyabonga
Hayi, lathi sibonge. Lo ke ngumhlabeleli olodumo ukhulekani bethule kumbe Cooksman ebesixoxela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
zvana zvana chona naila chondi kumbudza kanyi ingoma mnandi ingoma ka Cooksman isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje leyazi ke ingoma yakudala kodwa isiphekwe kacha ingoma ka Solomon Skuza singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebezikhokhela Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubesedolobheni le-Bedbridge lamhlanje ebonga abasekeli bebandla lakhe abamvotelayo. Amapolisa aya emzini ka-Terence Mkhwananzi wabotshelwa kuqamba umongameli Mnangagwa ngokuphatheka ekubulaleni abazali bakhe enkayi besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakhe babulawa igugu rawundi na. Selugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.